Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu simafungire kuti kuna ndikaka kuona basa zvakanyanya. Takatara mukano zvekuti vabve kuZimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekukanurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chabudisa maresort ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tiri kuona kunge takagona basa zvakanyanya. Takatara mukano zvekuti vabve kuZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza, mbotarisai ngano yakadarwa muna 2007-2008. Handiti zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira ngano yemawodhi nemaconstituency. Akasike kutanga kai. Kukuti kama tu mwana wakutanga wakuti maya wasikunya tuzi watanu ujigei takabana arukure basa irile kudi leku gazira mgambi yema watu ni makonstituensi saka isiru kuti takazira mutakunanza.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvinyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa, amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodney Kiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityora bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, asi vakafanobata chigaro chomutungamiri weTCCC vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
ZEC kanga isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupesera taakukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo zvakafana nevanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeyekuti ZEC yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
So tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akareiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvaka onekwa zvakaongororwa zvakare neParliament zvakakumbira kuti zvigadziriswe imomo ndingodairawo kuti Zimbabwe Electoral Commission yakwanisa kuita izvozvo.
Vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunangagwa nhasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ezek anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiri wenyika achinyunyuta nemafambisirwo akaitwa basa namai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa namai Chigumba zvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanirwa kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru 20 nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu 20 nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC, Muzvare Niki Dlamini, kuti tinzwe zvisere.
Ichokwadi taburitsa maresort ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu either pamboranazhe kana kuti pacomputa. Website inoti www.zimsec.co.zw. Asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresult slips avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya, munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresult egore ra2022 tichitarisa ne2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9 cents, asi ve2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we2.62%.
Mutauriri webazi reZimsec, Muzvare Niki Dlamini, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, kuti tinzwewo maonero avo.
Hamene kuti vanofara vanofara sei nekuti ruzhinji rwevana haruna kupasa. Even tikatarisa vakapasa vacho, hatinganyanyokera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bvunzo dzekuona kana kuti kuti examination hadzichina chiremera, vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chekupembedza pa10.96% apa.
Tingatarisawo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine makesi zvevana vaitowana kuma80% pasiredzeti olevhu vanasi tikatarisa kuma1980 zvichibva kuhinika. Pasiredzi yakakwira chaizvo, ndokuzobererawo zvayo kubva kuma90s ichienda uko. Saka handisi kuti tingapepedza 10.96%, isi tine nhoroondo inoratidza kuti vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvino nhaye vazvo vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mumwana awana maei mangani, madhii mangani, kana kuti wapasa masabhiti mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Paita miwono yakasiyana siyana pamusoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vachikairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumaneru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobots asiri kushanda izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobots anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chouviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now barobot panapa ndine 17 years ndinoita basa iri nekuti vanhu ivo vandine nechikondura ndo vanonditengera stafu yangu ndichiitawo mari zvinhu zvakaoma ndichiteketawo mhuri yangu. Bibhi rangu iri ndakapiwa neiwo wemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe muchikairi anoshandisa mugwagwa amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Ndisi muri kuona kuti tatoyambuka zvakanaka-naka. Mazuva akavharwa roundabout taitira about 2 hours takamira vanhu vasingati kufanana mukana wekuti kuyambo. Saka tinotovatenda vakomanawo kana dainandinako kamari kadikidiki daitombovapo kuritenda motivation.
Vatinemi madanire vanotiwo kunyanga hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevatyairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varuta basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisizvo pamutemo kana zvichidzwa noreplace ngava replace nemapurisa because varito decongesta bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nekuti Bridge Marshall pazambuko diki riri mumugwagwa amalenda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vatyairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Vamberi kwacho vamwe vacho vasiri mari vamwe vacho vanotituka vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa togona kusikondora kusvika kuma 10 o'clock manheru asi tatinyanyowana hapana saka takutokumbira kuna vabereki vanokwanisa kutibatsirawo hatisimanikidza vanhu hatibhadharise panapa.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare Inspector Lakmo Chakanza vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vatyairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika hatisati tazvinzwa because musivilian haangakondrorwa intersection anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrorwa nemusivilian andone problem motorist yeye musivilian anotoda kusungwa anaichopara mhosva.
Mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reroad safe Zimbabwe vaSam Nyaude vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matinging programs vanodzura chose dzimonyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kukadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimangov nemwana wavo Jonathan pamwe chete nemakambani anoshanda neBizimangov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu voonetsana namambo Ngezi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mhuri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu rekwaZvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu reChegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Mhuri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti ishengezi ava vanozivikanwa nezita rekuti Peter Paspamire vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raishengezi uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chacho chinonzi chakabva chapinda mumatanga nevagari ava ndokutina mombe kuendesa kwaishengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiamai Sinisai Kabaza rekuwa 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe chete nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Tachipiri vane UD varipo vanhu 24 neHonda Fit neUD vane madhemba netsvimbo ari ma 28 taenda kuminda vanhu. Baba pane vana ndopo vakasvika vachipewa mombe mudanga ndokuenda pababa mumiri vari panext ndokupewa mombe mudanga ndobva vamwana vapa vamunada mumatambo mombe isati yakura murori ndobva vamuchema nechitina kumusana. Isu tichedze kwana vana tichibva kumunda tichisvika pababa, baba vakangonzi mirai ikoko 50 meters hatida kuona pano ukasvika pano wafa.
Izvi zvino tsinirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chifu vezi vari kuita zviri kunze kwemutemo vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vatunga vanhu vati vati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri, mbudzi, magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndikataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti ishengezi vari kuita zvamambo dyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paishengezi naishe Zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro. Ava vechina roramba nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune dhizaini. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwaZvimba vakasangana kuti vakayambuka mubhanga vakapisa munzvimbo yevamwe. Ndonhamo yavanhuava vari kufamba neutongi kubva ukoko kumiri patori nebhaundari rakakonfemiwa kakawanda. Izvini vamugati vachiri vapenyu.
Mudzviti mukuru wedunhu reChegutu amai Zosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kumakoti comment can I choose or when and I saw legal department ministry to. For now, I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya zvekutevedzera zuva rechisi zvinogara zvichinetsa munzvimbo dzakawanda. Izvo zvinoita kuti vagari varipiswe. Asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa. Zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League. Kwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kwaAston Villa varayiridzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe saka zvakakura. Kosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa kwachinjwa varayiridzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonoke here sezvo akange atoratidzwa nemurayiridzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atswake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Tori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino sezvo takavimbisa nechishanu chapera tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira Elvis Nyakutsikwa anozivikanwa neremagitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri vana. Zvinhu zvataindwa zvichirovera pamwoyo kunyange pataindwa manzvijirira chaipo chaipo taindwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzekutsikisira nekubikira manzi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Panyaya yemanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore. Ende havana kugamuchirika nyore. Nokuti sevabereki vanezva vanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo daita itawo. Asi isuwo sevana vacho tine zvinhu zvichidokwairirwa nyaya. saka nguwa zinti minuona kuti wanoje kapoita kakusali kakusa wili gana
kwa vanu ozo abo varu kuti onemi manzi ya murukurovai
rega inditi manzi edu wanu waru kuti gamichira chakana ngati kubira pachimboche kutanga chaicho chaicho saka gamichira makumi mtakati wandei zoguti pamwapacho waito zozo kawoto daota kututu ana wachiri kungu komenda manzi yangu ilikana tuwane mungu mwindo wavari kutawura
yu matambuzi kwa muno sangana na onde api
zininga mpini itinazo sakati wandei tinuona kuti wacho wanutu wano miririra kodzero zewa imbi kodzero zewi manzi wano itasikuti wano zodaku api ya wana uji kushanda kana muna achinge ane zita kutisirikanu nisa kanyanyi hawakwanise kumira ni wane mazika maduka asi muhindi wese anga wa mkuru kana mbiki anudao wano mchengete zira kutiruti mazi yake kanyaze kurira kumepo idambu ziko hurura tinosangana na atisinyo ore ende unoida zira zese kuzama mazano ese nishinekarishi watuunge uchida unge waita zesa wapeza asi zakadaro unotozi mkuona kuti apana kiri kudini kiri kufama
kwa wari kufarira wa mmanzi yenye wanoda kukukoka iyo kumashow kana kukubata iyo wanoda kutawara niemine kutaka zizinji kwa mwuri wano kuwana ikupi
wanoda kutibata waka sininguka kutibata pa WhatsApp platform yedu +26375700517 kana kutibata pa Facebook kwa Facebook page yedu Sikwazi News kana kutibata pa Instagram upano wa shi Sikwazi
mashoko wa munu dakusira wa watere liwe nyundee kutikudi
mashoko wa nika ngu dakusira wa tigiriwe du ndee kutikudi nukutenda ezikuru nyeru tigiru rwenye munu mira nesu kwa jingi ndee ndinu muna itatilambe tukushanda
Muyimbi wechidiki achiri kusimukira Elvis Nyakutsikwa anozivikanwa nerekuti Elpanex Sikwas achibuda mudariro nekambo kake kanonzi chakayambuka chakurukura naye ari parunare kuHarare. Musa kanganwe chirongwa cheLive Talk nasi na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Delimitation Report ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi reZimsec raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO level nhasi. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge u-Evans Zininga ngokusiphathela indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kaNhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Intalazo ezazitholwa zivele ePhalamente ezaphuma ku-President sazikhangela landela umthetho. So lamhla size lapha uzomnika ukuthi thina yikho lokho esikuboneleyo, yikho lokho esikucabangayo, landela umthetho wethu eZimbabwe.
Abekhomishini yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC namhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe delimitation report.
Ye kwaba lama disruptions abanye engawe COVID, kwaba lama challenges vele esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila ababalisi kuhle, izikolo kazila access to internet.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olwe Zimbabwe School Examinations Council, ZEMSEC, lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye ordinary level isikhona. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculo odabuka enkayi osesebenzela esebhilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pitso. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC lamhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela olwe delimitation report. AbeZEC bathi bengeze imbono abayithole edale lePhalamende kanye lekamongameli. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
AbeZEC bathi balethemba lokuba ugwalo oluveza imingcele abalunikeze umongameli Mnangagwa lamhla kuyilo oluzasetshenziswa kukhetho lwalonyaka, besithi benze umsebenzi wabo ngobuciko obukhulu belandela okuthiwo isisekelo sombuso. Bathi lolu gwalo luzokwenza kube lokuguqulwa kweminye imingcele ma uqathaniswa lalolo ababelwethule ekuqaleni. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba ulandisa kabanzi ngabakwenzileyo lamhla.
We as the Zimbabwe Electoral Commission have been mandated to conduct all electoral processes in Zimbabwe, and I would
like to assure zonke elizweni ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi lokho asikwenzi ngoba sifuna ukujabulisa
electoral processes in order to benefit our country Zimbabwe.
Umsekeli womphathintambo weZEC uCommissioner Rodney Semukayikiwa ulandisa ngabakuthola kuvelela edale lePhalamende.
Intalazo ezazitholwa zivele ePhalamende ezaphuma kuPresident sazikhangela landela umthetho. So lamhla size lapha ukuzomnika ukuthi thina yikho lokho esikuboneleyo, yikho lokho esikucabangayo, silandela umthetho wethu weZimbabwe.
Ukiwa uthi balethemba lokuba uzokulwemukela umongameli lolugwalo.
Uxabana singaxabana, asibonisane ukuthi singaya phambili njani. Ngiyakhula ukuthi khona dina abantu beZimbabwe sibanye xa sisikhuluma ngendaba yokuthi kumele kube lokuthula lapha eZimbabwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, uthi luqakathekile kakhulu lolugwalo kwezokuqhutshwa kokhetho. Ngakho bekumele lwenziwe ngonanzelelo hathi ukulujaha.
Indaba le delimitation belimazina kupolitical science emasikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermina ukuthi mbani ovotayo mbani ovotile. Inalowo ngumuntu olamandla okuwina.
Okugcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso ebona ngezokusabalaliswa kwemibiko phezu kwemisebenzi yedale lePhalamende kuZulu Eya Veritas Zimbabwe, umnumzana Valentine Maponga.
As Veritas, we strongly believe that the
Zinanjenge Veritas, Sibona Ingani, Sebeskotana Lezikati, Ewenze Numselenzu Wabo.
With a very tight deadline.
Abezek, Vetulele, Umongameli Emerson Mnangagwa, I preliminary delimitation report mhlaka 26 Mpalakazi njengalokho okuchiwo isisekelo sombuso ukuthi nguye omele ayithole kuqala anduba isiwe edalela eParliamente ukuyahlaziywa mhlaka 6 Zibandlela kulapho olwethulelwe idalela eParliamente lona elibumbe ikomiti yamalunga alichumi lantathu abamabandla amathathu kanye loyedwa ozimeleyo elalizokhokhelwa ngumnumzana Popurayido Garepi uChief Whip weZanu PF ukukhangelisisa le preliminary delimitation report eyethulelwa ingatsha zombili ezibumba idale le committee yasisiya kwethula eyayo ireport edale leParliamente mhlaka 13 Zibandlela kwakhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 ngoZibandlela khona edale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi oluqondisa ezemhloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council ZEMSEC lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe enyakenye e-ordinary level isikhona. Isipha umbiko enkundleni zokuxhumana iZIMSEC ithe abafisa ukubona impumela yalimhloliso balakho ukuyithola ekhasini labo lebulenjini kukheli ethi zimsec.co.zw kusukela namhla. Kuthi abangenelisiyo bengahamba lapho abalobela khona imhloliso ama-exam centers bayethatha ama-results abo ngomvulo. Kubikwa kulabo abalobayo kuphumelele isilinganiso esifika phose amathumi amathathu ekhulwini 28.96% kuphela. Okutsho ukuba lesi silinganiso sikhuphuke ngesiphose sifike kokuthathu ekhulwini 2.62% xa kuqathaniswa lempumela yanyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ben Moyo, unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ama-results e-O-level sanduwathola nje aphuma namhlanje. Sitshela ukuthi kule percentage pass rate e-2.6 edlula e-previous year ka-2021. I-28.96% yiyo i-pass rate ye-ZIMSEC e-O-level.
Ngiyazi ukuthi lisayihlolisisa impumela le eyama-O-levels e-ZIMSEC Moyo, kodwa liwabona njani?
Ngasithokozisi. Imbangela yangikhona sibone ngani last year kwaba lama disruptions abanye engawe COVID, kwaba lama challenges vele esilawo, izikolo kazila mabhuku, izikolo kazila babalisi kuhle, izikolo kazila access to internet, izikolo zule disruption ye electricity.
Xa siqathanisa imhloliso ye ZIMSEC le Cambridge, singathi impumela engconywana yiphi?
Uma siqathanisa labantu abayenza iCambridge, iCambridge ingani yenza kuhle kule ZIMSEC ngenxa yokuthi iCambridge gayila yenzi njengeZIMSEC. ZIMSEC kuphumzekeliso kumathematics, but khona there is only one syllabus for all candidates. iCambridge iyafaka isyllabus for faster students. So uhulumende engayenza isyllabus ihambelane leZIMSEC, leCambridge ivumele abantwana bebhale isyllabus abalingileyo bona ngokwabo. Siloku sacubungula ama-results akobulawayo ukuthi acathanise kanjani nama-results akwezinye izifundi.
Umnumzana Ben Moyo unobhala obona ngezemfundo kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekobulawayo. Okwamanje sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Esikhathini esisanda ukwedlula, ilizwe le-Ukraine lalilima ukudla kokuthengisela amanye amazwe. Lalinge lesihlanu emazweni alima ingqoloyi enenge emhlabeni, njalo linge lesibili ekulimeni i-sunflower. Ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngele-Russia ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka odluleyo kwaguqula konke lokhu. Amabutho e-Russia ahlasela ngabomu inhlelo ze-Ukraine ezokudla kanye lezemota lemikhumbi yokuthwala impahla. I-Russia yabhomba njalo yachisa izilimo, yafaka umaqhuphula emasimini, yavimba imikhumbi ethwala ingqoloyi ye-Ukraine ukuthi isuke elwandle lweBlack Sea njalo yadeliza iziphala zomombu. Ngalokho yavimbela izilimo zeUkraine ukuthi zifinyelele emkambo esemhlabeni yonke, kwasala abathenga kubo abathembekileyo kanye lenhlanganiso eziphathisayo zingelakudla kokuthwalela kwamanye amazwe. Lokhu kwabangela ukuhlupheka ngamandla kwezigaba ezazithembele kunhlelo zokwabelwa ukudla ukuze zingalambi. Kungalokho inhlanganiso ye-US Agency for International Development, i-USAID, ngontulikazi ngomnyaka odluleyo yasungula uhlelo lokuthuthukisa ezokulima e-Ukraine olwe-Agriculture Resilience Initiative Ukraine, olwazakala ngokuthi yi-Agri-Ukraine. Yeyokuphathisa abalimi balelo lizwe ukuthi benelise ukuqeda ingxaki eziningi ekulimeni, ekugcineni lekuthwaleni ukudla e-Ukraine. Ukuphumelela kwabo kungenqabela indlala emhlabeni ekhwezelwa yimpi ye-Russia ese-Ukraine. Ekugcineni, i-Afri-Ukraine iza kuba mqoka ekusekeleni inhlelo ze-Ukraine ezokuthengisela amanye amazwe lezokulima. Lanxa kuza kuba lukhuni ukuthi ziphumelele kunyanga kanye leminyaka elandelayo ngenxa yokuhlaselwa yilizwe leRussia. Ngenyanga edluleyo ekazibandlela, i-USAID kanye lenkampani ehiqiza imithi e-Bayer Pharmaceutical and Biotechnology Company bethula umbiko othi sebenikeze uncedo olutsha olubalisa inhlanyelo yembhida ezasiza abantu makhaza labalimi be-Ukraine abazenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, i-25,000. Inkampani ye-Bayer yayinikeze uncedo lwenhlanyelo yomombo edlula amasaka azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,000. Lokho kwathuthukisa ubudlelwano be-USAID le-Bayer, njalo kwakhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo inhlanyelo yomombo besebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu zamadola, $34.9 million, eyokuphathisa inkampani ehiqiza inhlanyelo e-Ukraine. Yaphathisa njalo ngemali yokuthenga imitshina yokukhupha omaqophula ukwenzela ukuthi abalimi besebenze bephephile. Iphathisana nehlelo ezifanayo ezikahulumende weMelika. I-Agri-Ukraine ijonge ukukhuphula indlela abalimi be-Ukraine abafinyelela ngayo impahla zokulimisa ezifana lenhlanyelo, imvundiso, imitshina lemithi yokuvikela izilimo. Iphathisa ukuthi inhlelo ze-Ukraine zokuthwalela impahla phandle kwelizwe zisebenze ngcono ikakhulu ezezilimo, ezokukhuphula indlela abalimi abafinyelela ngayo imali, njalo iyaqhelisa inhlelo zamabhizimusi e-Ukraine ukwenzela ukuthi enelise ukuwomisa, ukugcina kwesikhatshana kanye lokulungiselela izilimo ukuthi zithengiselwe amanye amazwe. Ilizwe leMelika limelele Ukraine njalo lihlezi lizimisele ukusekela ilizwe labantu balo ngesikhathi sokuhlaselwa ngeRussia empini engalasizathu esiqinileyo.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weLeMelika
ngesikhathi senguquko. Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Athobelene amaqembu omdlalo kakhilikithi athi eleZimbabwe kanye le-West Indies wona azadibana kumdlalo emibili ehlobo lwe-test ezaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evans uthi iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abangekhoyo ngoba belimele, kodwa ulithemba lokuba laba ababizwe ukuba bebe yingxenye yeqembu bazadlala kuhle.
Kusobala ukuba iqembu lethu liyaqhuba ngoba silabadlali abalimeleyo, kodwa ngokubona kwami abadlali ababizwe ukuzothatha indawo yabo batshengisa ikhono labo kumncintiswano edlalwa lapha ekhaya ebalisa oWelcome Cup. Silungiselele kakuhle kakhulu kuvike edluleyo, okukuthi wonke nje umdlali ulinde umdlalo ngamehlo abomvu.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena ukapteni u-Evine nguye okumele aliphakamise iqembu leZimbabwe ngoba ligcwele ngabadlali abasacathulayo. Sesikhalile ukuthi batshengisele i-improvement abeke bayitshengisa emdlalweni yama-short formats, ama-ODIs lama-T20 ukuthi yikho abaza kuyenza sebedlala umdlalo we-test cricket. Osesikubonde ukuthi abadlali abazabe bedlala ku-series leyi abana experience, lokho sokuzatsho ukuthi umthwalo usuza kuba ku-Craig Evine lo-Gary Balance. Ukuyibo-ke abaleminyaka eminingi bedlala umdlalo we-test cricket ukuthi yibo osukuzamele bethathe leli thuba lokuthi bakhokhelele. Bengehluleka kuza kuba nzima uqembu lama-Chevrons. Abadlali abathenjiwe abangasoze babe yingxenye yeqembu lesizwe kumidlalo le eqala kusasa ngomgqibelo ngababalisa uSkander Raza kanye lo-Ryan Bell. U-Evan uqhubekele phambili wakhuthaza abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo ukuba babuye ngobuningi babo bezoxhasa iqembu le-Chevrons.
We had great support in Harare.
Sithole usekelo olukhulu kabi ngesikhathi sidlala kodlweni iHarare. Kusizo sami ukuba isimo somkhathi sibe ngesihle ukuze abalandeli babuye ngobuningi babo. Ngiyakuthakazelela ukudlala kobulawayo njalo nabalandeli bengabe bengabaningi njengalokho esikubona esigodlweni, kodwa labo bayasikhuthaza kakhulu.
Iqembu leZimbabwe lele West Indies azadibana kumidlalo emibili yohlobo lwe-test njalo wokuqala uqala ngomgqibelo enkundleni yeQueen Sports Club njalo ukhangelelwe ukufika emaphethelweni ngolwesithathu mhlaziyi-9 kunyanga kaNhlolanja. Umdlalo wesibili wona uhlelwe uqala ngensonto mhlaziyi-12 usiyafika komlindi uyaqina ngolwesine mhlaziyi-16. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayina i-Private Voluntary Organization Amendment Bill ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilakho ukuthintwa kubi ngumthetho lo ziqoqela eziphathisa uZulu weZimbabwe odubekayo lezilwela amalungelo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhuluphose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho. Abanye bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Umphathintambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi lo Mongameli Mnangagwa bathi umthetho lomuhle ngoba uqondiswe kunhlanganiso ezisebenza lezitha zeZimbabwe. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lokho, kodwa ukuthi sengathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakungabi nomuntu obamonithayo, begange kungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi expect ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingameza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile ezisebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlalisekeli izweni.
Akunanhlakaniso egayo njengeyabo. uma ukhuluma ngokukhanga inhlanganiso edayile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe eyabo savala nje ukuthi kungabi la ma-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho, hathi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso ezikangeleyo.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulo mahluko lo uwes uyaphefective bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefect. Hayi lo uwes lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kwenzeka kusuka epanini siyezibikwa ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumeleke ukuthi kuthiwe njengoba i-Victor walele ukuthi kube le-democracy, abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abaqalisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayanindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu elimuzwe exoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Ichi Woza Woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi uphokile.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi odabuka eNkayi osebenzela eSebilithane uPhilani Mabuza ohamba ngegama lakhe kwezomculo elithi Pitso. Yena ucula umdumo wabontanga owamapiano. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kukanganane, kukangephi kakanjani, suka lapho sowulumilwane, wozaphephi velukisa bakani, kuyikazola bakani, kukangephi sokanjaba, phumaliwokumutiswabhani, nakasibomendo umakhelwane, wozaphephi yamutala makhane, kukangoshilukajaba, kukhulu kukangoshaka, ngezosuku velephukisa bhani, mangifona wena mpholisa bhani.
Nakuzekana kanjani?
Uphilane usuke kweleZimbabwe siyafunda eBelitane lokuyaziphandela inhlala kahle. Pho ke na udabuka ngapi ekhaya?
Ngeke ngahlala eNkayi for some time and then ngahlala futhi ePlumtree for a bit of time. Ngasengihlala eSouth Africa because I got my uncle's family there as well. Esikolo ngafunda eMathechaneni. It's called the primary school ngafunda eMathechaneni. And then the secondary school I went to Ngai high for like form 1 and form 2 and then Ngaya Mbakwe at lunch form 3 and form 4 before doing my A levels recent dinners.
Upitso uqale ukucula esikoleni ecula kukwaya ezikolo zonke afunde kuzo waze wakhula waqala ukucindezela umculo wakhe.
Say boys encane vele, I was young, yabona ngicula in the choir at church. I was leading a group okuthiwa imbube group. Sasibiza ukuthi Backstreet Boys. Then I went over ngabona uMangesto eSouthampton. So saqala ukusipana noMangesto. That's when we got the album yokuqala uBamba. 2010. Mkulu wami mina kahle kahle vele mpese kukwaito. Now I'm kind of I've moved. I've done hip hop and trap music as well. But at the moment I'm a piano.
Njengabaningi abaculi kukhona abamgqumagqumbayo ukuthi laye akhuthale kwezomculo
uGodfather Mdu. Yeah, Mdu beshaya into yakhe. I love the way he was putting ama sound Mdu everything into other guys as well, aboMandoza, oDJ Cleo, Bricks, bonke nje ikwaito nje yonke leya music wabo Freddy Gwala. We used to listen to that and I was like getting inspired by all those musicians, which I can do something as well. I kind of mix things, me, you know, and listen to everything and pick up things.
Kala banye sei pagi. Ya. Hamba tina na bapagi. Yo. Pigile no mabe bapali. Akito bona sebo kayi. Kala banye sei pagi. Upito uthi ubonga kakhulu bonke abalandelayo ukuthenga umculo wakhe. Abuye abonge lasebenze labo ekupheleni lo mculo.
Then njalo ubonga ama G-Tang Spanel lawo kule game. Mangesto, Buya Wimdu, Ulen of Mdu, Mbizo as amadoda, Mr. Nice Talent, Usponki, then, and then the Lesley Ninja. Yabona over Donald. Emunye into engithanda ukuyibonga kakhulu ama promoters. Yena yakhumbula especially wena. She's a Romfaka ku-gig le Elise. Na performa khona yabona lama big guns, yabona o Big Nas, o Buju labo Oskito. Yeah, I appreciate things like that.
Uphilane ngomunye wabaculi beZimbabwe asebephumelele kwezomculo, ukanti nguye besikhwethela uhlelo waza oza Friday libe nempela nhlonto elijukela igama lami uEzra Jesus Banda. Akhala banye seyiphaki hamba thina nabaphaki sikile noma bebaphaki asiyise bona sebukayi. Akhala banye seyiphaki hamba thina nabaphaki sikize ntombazana sikize.
Siyabonga Ezra Thisa Sibanda lo Pitso. Si ku live talk namhlanje sikhangela udaba logwalo osoluguqulwe kancane ngokwehlukanisa izigaba zokuvotela OLED Limitation Report. Singakehlukanisa isihloko, sikhangele inhloko zendaba zanamhla. Abekomishin yebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, namhla bethulele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo osoluguqulwe kancane lokwehlukanisa izigaba zokuvotela OLED Limitation Report. Uhlangotho oluqondisa ezemhloliso elizweni lwezimsec lubike ukuba impumela yemhloliso elotshwe nyakenye e-ordinary level isikhona. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomculo odabuka eNkayi osebenzela eseBhilithane uPhilane Mabuza Pitso. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi uGaino Gumede ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.